Diaspora mezi yakatangwa kuti ikwanise kuyamura hama dzedu dzokugara kudiaspora vakwanise kuriritira hama dzavo dziri muno muZimbabwe kubudikidza nekuvabhadharira mari yekuti vakwanise kuwana medical aid service in Zimbabwe. And tiri kushingairira kuti vanhu vakwanise kuwana medical aid, the best service yavanokwanisa kuwana at that point and time. Vangava vachida kuadmita, vanenge vachida kuita maoperation, vangava vachida kutora mapirizi mwedzi nemwedzi zvichienderana zvakadaro, tinogamuchira zvose izvozvo tichivaisa pamedical aid pedu vachikwanisa kuzowana the best service they can afford.
Mune mapakeji akamira sei?
Tine mapakeji akasiyana siyana anoenderana nemabhajeti akasiyana siyana zvichienderana nehomwe yemunhu. Tine pakeji yekutanga inonzi Manuka, tine pakeji yechipiri inonzi Lavender, tine pakeji yechitatu inonzi Clover, tine pakeji yeina inonzi Sage Plus. Papakeji yekutanga neyechipiri neyechitatu idzi dzinogamuchira vanhu vane mazera epakati pe0 to 65 years dzekuberekwa. Iyi yechina inogamuchira vanhu vane more than 65 years. Hatina zvedu age limit zvekuti kana vasvika zera rakati hatigamuchira. Aiwaka, isu kudiaspora means tinogamuchira vose vari above 65 years. Hatina mugumo kana kusarura kwatinoita.
Zvinhu zvikuru zvinozowanikwa naiyo Sage package ine zvinhu zvikuru zvinowanikwa nemurwere.
Sage plan inenge ichipa a benefit of $33,000 pagore kuti munhu anokwanisa kushandisa $33,000 achikwanisa kuenda nekadhi rake achinorapwa. Tinoverenga kubva pazuva rechitatu kusvika peregumi, tomupa $100 pazuva kana ari munhu mukuru. Seiyoyi Sage plan yatiri kutaura, iyoyo yatinoti cushion cover kana kuti yamukambunzwa inonzi iyo cashback. And tinenge tine maair evacuation service vanokwanisa kutowa nendege kana vadzimbikana vari kunhu kusiri kupunudza kusvitika kuchipatara.
Ko, mamwe maplani akamira sei?
Haana kunyanyosiyana zvavo neiyo inonzi Sage plan, asi anosiyana pamubhadharo unozopiwa kana kuti mupimo wekuti unokwanisa kushandisa mari pagore. Pamanuka unokwanisa kushandisa inoita iyo $13,000, palavender unokwanisa kushandisa pagore mari inosvika iyo $21,000, and then paclover unoshandisa mari inosvika iyo $33,000. Pamari dzose dzandataura idzi munhu wakwanisa kunogara muchipatara. Pamari iyoyo munokwanisa kunorapwa mazino, munokwanisa kunorapwa zvakasiyana siyana zvinenge zvarwadza mumuviri. Asi kunokwanisa kuwanikwa mashortfalls zvichienderana kuti watora package ipi yacho.
Kunze kwezvirongwa zvekurapwa izvi muzvaro zvinzanyika, mune zvimwewo here zvamunobatsira nazvo vari kunze kwenyika?
Tine inonzi funeral services plan yekuti unokwanisa kuwana funeral service. Tine tuma package yedu inova iyo premium nesupreme package. Premium package yedu unobhadhara $50 pamwedzi kana kuti unokwanisa kubhadhara supreme inoita iyo $20 pamwedzi. Uchikuwanisa kofini, tinotora chitunha kubva kumba, tinopai mota dzekufamba nadzo kubva pakutanga kwerufu kusvika pekupedzisira. Kune mota inonzi hesi inotakura chitunha, kune mota yatinopa yemafemeli kuti mhuri ifambe nayoka. Tinopowo nebhazi ipapo, bhazi rekuti hama dzikwanise kufambawo nyore nyore nekuzoita matenti ekugrave site. Tine yatinoti zvekare our flexi funeral cash plan. Flexi funeral cash plan ndiyam yekuti munochibvisa mari shoma asi zvizokupai mari zhinji.
Ko, vanoda zvavo kusiya varongera mhuri dzavo ramangwana rinoita kuti vange vachizogara pamudyandigere, zvii zvamunovaitirawo? Mune zvirongwa here zvakadaro?
Kana mudikani wavo afa kana kuti mukuru anenge achichengetedza mhurika, ngaakwanise kusiya chimwe chinhu chokuti vasara vabatsirikane. Ndo yatinoti iyo life cover. Tichinzwa kuti nhasi washaya, 48 hours later tinoprocesa kuti munhu ashayikirwa iyeye kana beneficiary wako iwewe akwanise kuwana that service, that money yatinenge takati iyo ndo life insurance cover yavo kuti akwanise kuyamurika muupenyu.
Mune vamwe vamakabatana navo here mune zvose zvamunoita izvi tichiona kuwanda kwazvakaita?
Hongu, tinawo makambani ati kushanda nawo. For medical aid tiri kushanda neinonzi Selmed Health Insurance. Kubato rerufu tiri kushanda neOld Mutual. tofunga tose taka kuratikiza old nishoka ndo makampani mahombe atiri kushanda nawo iwayo panguwa inwe
vanoda kukubatai vanokwanisa kukubatai sei uye mune maofisi here kunze kwenyika
vanoda kutibata vanotibata pa website yedu www.diasporamaids.com kana kuti vanogona kutibata pa phone +263 774 084 408 motora namuzvari rumbidzai kana kuti munokwanisa kutumira email pa info@diasporamaids.com maofisi tinoti muZimbabwe tuti tine vamwe vatinoshanda navo vari kuBotswana tinavo vatikushanda navo vari kuSouth Africa kunaiwo kune main office yedu and tinavo mapartners yedu arimo muEngland muLondon.